mu Zimbabwe wese aneka nyika yake uze patriotic Zimbabwe anofanira kuti anozvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi ise process azvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti zvetingabva zvasvika patofunga zvinosvika aiwa zvinhu zvinofanira kuita over some time maybe over 18 months maybe 24 months maprocess achidiscover ega emumarket kuti aiwa mari yenyu yanoitanga pamusoro ngaidziki kana ngaikwiri depend kuti production yedu yemaexport yakamira sei
mubvunzo wekupedzisira vamwe vanogona kutika vamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira cause mozoshanda sei apo
aiwa ipapo ngatisamupisi vamanguzha navagono kana kuti vamutuli navagono aiwa hatisiyanei time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press kuprinda mari kungoti chese tashota mari takutonoprinda nechakati zimbabwe tinari parare mari haiprinde that way mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomy that is why ifund even bond note harina kukollapsa zvekumhanya mukatarisa bond note iroro paririro rakatosimba mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there but harina kubva razodona zvezvo zvekumhanya ichibva pariro maketi zvinoratidza kuti yange iri linked to production iri munyika mari inoparara nefashoni yakaitika yehyperinflation paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika handiti asi inongoramba uchiprinda mari